vasina kuuya vanosanganisira mutungamiriri wenyika uye vari mutungamiriri wezano PF vaEmerson Munangagwa, mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, mutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe nevamwe. Uye izvi hazvina kufadza vamwe vedzisvondo, pamwe nevamwe vange vauya vakaita sava Divine Muhambi Hove, mutungamiriri wemachechi ari pasi peEvangelical Fellowship of Zimbabwe Dr. Shingi Munyeza, vati havana kufara kuti vazhinji havana kuuya pachiitiko change chakakosha kudai chekukurudzira vatungamiriri ava kuti vakoshese runyararo panguva ino yesarudzo, uye kana sarudzo dzichinge dzapera. Vati womusangano wavo wange uine chinangwa chekunzwa kuti chichi chaitwa nevatungamiriri ava kana vachinge vasarudzwa, pamwe nekuvaudza mutungamiriri wavanotarisira.
Tinodawo mutungamiriri ane hunhu hwakatsetseka hwakadzama. Chadi mbavha, chadi makororo, chadi vanhu vane hutsinye. Toda vanhu vanonzwira vanhu, toda mutungamiriri anoteerera. Toda mutungamiriri anoisa utungamiriri hwehuranda pamberi, kutora kuti vanhu vakwanise kuvimba naye.
Vamunyeza vati kunyange hazvo paine vanhu vakawanda pasarudzo yemutungamiriri wenyika havasi kufara nevamwe vacho.
Iwewe neni tinoziva kuti kana kunya kudhara kuya tichatapiwa idzodzi mahaibhiriditi, mbeu yatinokohwa mumunda yaisarudzo kwei, havangoti yawabata ndiyo yaa. Dzimwe dzaitika izvinezvi ndedzongoti ndo yanga iripo, ndangobatawo chidziviro chakuita mbeu. Saka toda kuti tiende sevana vezimbabwe, tiende tinotsvaga zvakare kuti kana tichida mutungamiriri, mutungamiriri akamira.
Munyori wezimbabwe Catholic Bishops Conference Baba Frederick Chiromba vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa navachamisa vatadza kuuya nezvikonzero zvinonzwisisika.
Tikatarisawo zvakare kuMDC Alliance President wavo vaNelson Chamisa vakatondifonera madeko vachitoti kuzochinjwa kwakaitwa date remusangano ndokwakavarasisa, nokuti musangano uno wakambenge uchifanira kuitika nomusi wemuvhuro musi wa16, asi ndokubva vazokanzurwa nokuti mamwe mapata anga akumbira kuti itwe nhasi. Iwo zvino vakanga vatozuva remusi wa16 vanga vatokanzura umwe musangano kuMhondoro. Zvino pavakazonzwa zvakare kuti zvaanhasi kuti vachikanzura misangano yavari kuita miviri ukaribo, vakati zvinozoratidzawo semunhu ndisina kurongeka kana ndaongoramba achingokanzura misi.
Asi vamwe vevari kukwikwidza sarudzo vaDivine Muhambi Hove varatidza kusafara nekuita kwevaviri ava vachiti zvinoratidza kuti havana chido neveruzhinji. Vati kunyange hazvo vasingatarisiri kukunda musarudzo, vanoda kukurudzira veruzhinji kuti vasarudze vatungamiriri vanokoshesa zvido zvavo, kwete vatungamiriri vanovarangarira chete panguva yesarudzo. VaHove avo vanotungamirira bato reNational Alliance of Patriotic and Democratic Republicans vati vakapinda musarudzo kuitira kuti vawane mukana wekutaura semumwe ari kukwikwidza sezvavaita nhasi. Vayambira veruzhinji zvikuru sei varombo kuti vasiyane nekuvhotera vapfumi vanovapa mafufu chete panguva yesarudzo. Vamunyeza vakurudzirawo veruzhinji kuti vavhure maziso pasarudzo, uye kuti vasarudze vatungamiriri vanokwanisa kuvatungamira, kwete matsotsi, makororo kana mhondi.
Patichienda kunovhota ngatiendei tinovhota tese vakarejesta, asi tivhote munyararo. Tapedzazvo panounzwa maresults tinge tiri murunyararo zvakare, nekuti ndo panowanzoita bongozozo ipapo, tobatirana pamwe chete.
Vamwe vapinda musangano wanhasi ndiamai Violet Mariacha veUnited Democracy Movement, Dr. Daniel Shumba veUnited Democratic Alliance, vanowamanyika veBuild Zimbabwe Alliance, Dr. Blessing Kasia Muru veZimbabwe Partnership for Prosperity, vaElton Mangoma veCoalition of Democrats nevamwe. Musangano wanhasi wange wakarongwa nesangano resvondo yeRoma rinoona nezverunyararo nekugara zvakanaka kwevanhu reSilvera House. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.